Vamwe vatsigiri veMDC vanoti varutya kuti vatsvangirai vakasiya basa zvinenge zvoreva kuparara kwebato guru rinopikisa munyika iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine gwara rakajeka uye bumbiro remutemo rekuti vatungamiri vanosarudzwa sei. Muzare Etsachimanikire anoti vatsvangirai vane pfungwa dzakanaka dzekuzorora, asi bato ravo rinofanira kusarudza mumwe mutungamiri murunyararo richitevera bumbiro remutemo webato.
Indofunga kuti vatsvangirai kana vava kuda kusiya vachiona kuti utano hwavo hunomira mushe. Zvinhu zvinokudzwa nekuti tinenge tichida munhu ari fit for the position, and isusu toona kunge hazvina hazvo kushata kuti zvipiwe mumwewo anenge achionekwa kunzi akakodzera kupiwa chipozisheni ichochi, zvichienderanawo neconstitution yedu yeMDC, kwete zvekuzopanana zvigaro pasina procedure kana constitution yedu yepati.
Asi vamwe vanoti vatsvangirai dai vambomira kusiya chigaro ichi nekuti ndivo musimboti webato vanobatanidza vanhu muMDC. Vakenedi Chihwani vanoti dai vanhu vambomira kunetsana nekuti vatsvangirai vasiye basa vachiti vanofanira kuvanamatira kuti vapore votungamiri vabato musarudzo dzegore rino vozosiya havo.
Ndoona sokuti dei vamboti mire zvavo bichana zvitasvika pamaelections vaya tinavo, tichinyazova kuti tinavo mutungamiriri wedu watagara tinaye, vakastepa down izvezvi zvichakonzera confusion nokuti vose vari kumashure kwavo vanoda utungamiriri ihwohwo hwavanahwo. Saka pati inenge yatofa nokuti umwe nomwe achadhonzera kwake. Pavanozoita kukongresi zenge renge rava rimwe bopoto zvokuti panopedza patozoita division yemasupporters.
Pamadande mutande pari kusera paine kupokana kwepfungwa, vamwe vatsigiri vachiti nyaya yekuti vatsvangirai vachizorora yakanaka vachisiya mazita evateedzeri vavo vanogona kuzovatsiva. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo takavafira zvovo vati vanhu dai vambomira kuita makakatanwa panyaya iyi nekuti vatsvangirai mumashoko mavo havana kuti vave kusiya basa iko zvino.
Well, nyaya iyi inoreva kuti vatsvangirai vanotaura kuti pakutungamirira mapolitical parties mutungamiri anofanira kunge ane succession plan. Ende zvavanotaura ndezvekuti vanovateedzera vanovava mudzuri vatokozani kupinda vachamisa vari kutrenewa kuti vazovasucceeda. Saka vari kuti vari kubuilda team yekuzovasucceeda. And chandoda kuti nditaure kuvanhu ndechekuti hazvirevi kuti vatsvangirai vati ndava kuenda, but zvinoreva kuti kuda makore asara kana iri last election yavo ye-2018 vanenge vachiprepare mutungamiriri anozotungamirira ivo vaenda. And vanotaura kuti mutungamiriri anotungamirira pati anofanira kunge ari mutungamiriri anotungamira mune zvechokwadi achidiwa navanhu, anoita pachirungu inonzi service and self sacrifice. Saka vano taura zvekare kuti munhu anotungamira MDC anofanira kuzowana yatinoti popular support from vanhu. Saka hazvisati zvareva kuti ndivamudzuri here kana kuti ndimaikupe here kana kuti ndichamisa. Zvavanongotaura ndezvekuti vanoda munhu ari young relative kuvanhu vari kuzani. Saka vanhu vese vari muMDC ava tinoona vari young kana tichikombia nevezani.
Asi Gweta vatapiwa Gondo vati MDC inofanira kutevedzera bumbiro remutemo waro, voita kongiresi yekutsiva vatsvangirai kana vazosiya chigaro, asi nguva yavari yacho haina kumira zvakanaka nekuti sarudzo dzava pedyo.
Sokuona kwangu situation yavari iri tricky pakuti election ra kusvika. Ivo vanofanira kuita extraordinary congress, but kaitasa mamanza aripo aya zvinonetsa. In reality zvonetsa kuti vanyatsokumaketa secandidate yavo. Saka recommendation ndengoti vanofanira kuita extraordinary congress yavo as soon as they can. I think the best situation apa icandidate inosarudzwa navanhu sinzi takuda kusvika paelection, nekuti vakangoisa anenge aripo vhaisa tizivi kuti anenge ari marketable kuvanhu here sei. Saka the best is kuti party ingosarudza munhu as soon as they can. Sokuona kwangu.
Bato reMDC nezuro rakazivisa haro kuti vatsvangirai vasizosiya basa uye vachakwikwidza sarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 kumatsvingo, ndini Gandhi Maramba.